ngaramwe ndakashanyira sisi vangu nevandanga ndakashanyirawo saka ivo vanoita zvokubika nzungu vachitengesera makorokoza ayaya saka takange taenda kunotsvaga huni imomuya munenzichera makorokoza saka magadhi akangouya isati zviziviriza kuti magadhi acho akaita sei toriva henzi ikoko saka indakatongozoonawo chii makorokoza akumhari tikati asi kwaita chiiko unonzwa magadhi magadhi saka inini pandakazosimudza musoro kuti ndikarise kuti chiika ndakatongozonzwa bhuleti ndasvika ndapfurwa ndapfurwa mupandisiyawo saka vanhu vakapfurwa time one vakawandisa zvokuti umwe akatofira ipapo unonzwa kuti umwe wacho kuti akatofa futi nekuti ndakabva ratongotakurwa mumanywanini kukliniki ndakatozotakurwa kubereka
saka bara ramuri kuti rakapinda mudumbu rakwanisa kubviswa here
ehe varivo pareta vakaritsvaga pavainge vachiriona pasikanika but vakazorishaya ipapo vakatozoriwanira mudumbu chaimu chaimu panogara chikafu paipai saka vakatozopareta katumu mudumbu imomo tivakwanise kuribata
vakakwanisa here kusvitsa kumapurisa nyaya iyoyi yekupfurwa kwenyika
mapurisa iwo ekwajadzo ari kuziva but nguva yacho papasisina vaitya kundinonokera but mapurisa ari ikoko akaudzwa
saka makakuwadzwa muri vangani vari pachipatara ipapo
indakatongoperekedzwawo nehama yangu mumwe umwe aisimudza hama yake saka vamwe aminoti varipi
makanga muine vanhu vakawanda zvakadii munzvimbo iyoyo
ii vanhu vanga vakawanda kumaabhauti 60 kana kupfuura handimoziva makorokoza akawandisa ka asi mune mune vamwe vanhu vanenge vachitengesa vaya saka taita kangopangana vanhu vanga vakawandisa
nzvimbo iyi iri pasi pezimbabwe consolidated diamond company here
mune mishini mwerimo mukati but isu tine tiri kunze manje hatipindi mumafaya gadhi mumwe mavakaisa fenzi dzavo